Mutauriri weCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Maere vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuvashamisa.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti isiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazoona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare. Zvinenge zvichidawo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Vati chinonyanya kushamisa ndechekuti mutongo wedare iri wakaitwa pasina vakanga vapikisa kuitwa kwesarudzo idzi vatendai biti pamwe neve Zimbabwe Electoral Commission.
Saka isusu tukuti as a Citizens Coalition for Change ngazvigadziriswe. ZEC ngaite the right thing. Matare ngaite the right thing. Ma citizens ngaite the right thing. Nokuti isusu tese tagara tichitaura kuti ma reforms ari kudikanwa. Ndo ma reforms acho tese tinoziya nyaya ya Dexter Nduna. Hatisida kuti zvidzokorodzwe zvakare izvozvo kuti mitemo inoshandiswa kutsimbidzira zvinodikanwa nevanhu. Vanhu ngavabvumirwe, ngavatenderwe kusarudza vatungamiriri vavo.
ZEC inoti yamirira chiziviso zviri pamutemo kana kuti legal notices pachirungu kana kuti zvimwe zvaichanzi iite kuti ione kuti yoenderera mberi sei nenyaya iyi. Izvi zvinotevera mutongo waJustice Tawanda Chitapi wemusi wechipiri vachisimbisa mutongo weSupreme Court wakati kudzingwa kwavabiti nevamwe vavo kwaive kusiri pamutemo. Asi nezuro Justice nevakatiyo vakati zvigaro zvivatanhatu ava izvi zvinofanira kukwikwidzwa. Zvichakadai kunze kwenyaya yavabiti nevamwe vavo, munyora anoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan McConnell vati kunyoreswa kwenhengo dzavo kwakafamba zvakanaka kunze kwemaward matatu chete kumasvingo neBulawayo, uko pakaita vanhu vaviri vaviri kubato iri vakanyoresa kuti vakwikwidze. Asi vati nyaya iyi yave kugadziriswa.
Already tine ma withdrawals, so to doubt Zimbabweans were rest assured kuti hatina ma double candidates achazinga akatimiririra pasarudzo yemusi wa 26 March. So zvinhu zvidiki nekuti 3 out of 143 for this pilot scheme was very good.
Vativo chave kudiwa kuti mapato apiwe mikana yekutsvaga rutsigiro pachena pamwe nekupiwa mikana yakafanana panepfenyuro nemapepanhau ehurumende.
Takatarisana nema state institutions anotsaridza kuti madzishe edu nemabato edu enhiki mabazi ehurumende akaita defense security sector, mapurisa, masoldier and all that, ngavaregero vachiita basa ravo nemazvo. Ndozvatinotarisira izvozvo, nekuti tinovakudza madzishe edu, tinovakudza security sector yedu.
Mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube vati zvinhu zvakafamba zvakanaka chose kunomination court kunyange hazvo dzimwe nhengo shoma dzakaita dambudziko rekusawirirana.
Asi pane macouncils mashomanana akaita seChinoi nekuBadebridge kwatakatadza kunyatsokutaurirana nemacandidates edu nekuti mastructures edu pamwe panga paine kusanzwisisana. Vazoudza vanhu nguva dzekuti vasubmite nevezvinodika mazvacho, vakazotadza kuti vasubmite nenguva kuZEC kwacho.
Vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuitira kuti mazuva ekunyoresa kuti munhu apinde musarudzo awedzerwe.
Kana zvichigona ngavatoite mazuva chero mairi chaivo, nekuti macandidates mamwe anenge achibva kure, zvingatibetsere mutasi kuti vanhu vasavharirwe kukwikwidza nenyaya yekuti vanenge vashayiwa mukana wekunyoresa kuti vange vachiita makandidati.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo murongi wemisangano bato iri vaMike Bima vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZANU PF yakakwanisa kunyoresa vanhu vayo vachakwikwidza musarudzo mumawodi nemaconstituency ese ari kuitwa sarudzo musi wa 26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.